Mangwanana kana kavatereri tinosangana zvakare mangwanana anasi uri musi wechina kurume 22 2018 nguva dzava 6 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mabonero angu ndokuti hurumende yadi kuti dai yaregereravo chimwe chikamu kana kuti zvose zvazvine zvikwereti izvo zvipamwe yoregerava mabhizinesi pamwe vangavhurika ruoko rwavo rwemari vakakwanisawo kuhaya vanhu kupa vanhu mabasa akawanda.
Hurumende yowedzera mazuva ekuti vanhu vane zvikwereti zvemitero kuZimbra vange vazvibhadhara.
Ini ndinoona kuti hakungavi kuvimba nemauto zvachose chose, asi ndinoona kuti pane kusanzwisisa kwakaitwa pakubvunzwa kwemubvunzo.
Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu rinoti harinzwisise ongororo yakaitwa neAfrobarometer yekuti vanhu vakawanda munyika vanofarira zviri kuitwa nemauto ayo anogara achipomerwa nevamwe mhosva yekutyora kodzero dzevanhu.
Takazokorekta kuti hatina munhu akadaro anonzi Njando Ndlovu according nebumbiro remutemo weZimbabwe Congress of Trade Unions. Vanhu vane kodzero rekutaura vakamirira musangano ndiSecretary General naPresident.
ZCTU yoramba kuti yakatumira nhumwa kumusangano wakaitwa naMuzvari Thokozani Kupe muBulawayo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi reZimbabwe Revenue Authority kana kuti Zimra rinoti rawedzera mazuva ekuti vanhu nemakambani vasina kubhadhara mari dzemitero gore rapera vange vabhadhara. Vose vasina kubhadhara vanzi vanga vaita izvi musi wa 30 chikumi. Zimra inoti vanhu vane zvikwereti zvemari yemitero zvinosvika mabhiriyoni mana. Asi hurumende kuburikidza negwaro rayo kana kuti Government Gazette pasi pemutemo weFinance Act No. 1 ya2018 yakati yawedzera mazuva kuti vanhu ava vange vabhadhara mari dzemitero dzezvikwereti idzi. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti makambani akawanda ari kutatarika kubhadhara mitero nenyaya yekusamira zvakanaka kwakaita zvinhu munyaya dzezveupfumi. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDevrayer University muno muAmerica Dr. Elliot Masocha.
Ndinoiona sokuti inyaya yakatinakei zvayovo kune vaya vachawana mari yacho kusvika ipapo, asi nokuona kwandinoita upfumi hwenyika zvicharemera kambani dzakawanda nevanhu vakawanda kubhadhara mutero. So kuremerwa kwavava vakangozviita pakusvika kuti vazoita chikwereti chakaita saichocho nokuti upfumi hwenyika hakusati hwanyatsokuvandudzika kuti makambani kana navanhu vawane mari yakati wandei yokuti vakwanise kubhadhara mitero iyoyo. Saka maonero angu ndokuti hurumende yadi kuti dai yaregereravo chimwe chikamu kana kuti zvose zvazvine zvikwereti izvo zvipamwe yoregerava mabhizinesi pamwe vangavhurika ruoko rwavo rwemari vakakwanisawo kuhaya vanhu kupa vanhu mabasa akawanda. Ipapa panogona kuremera companies pamwe nokuremera vanhu zvino kuti pamwe kuti company idzodzi dzizowana mari iyoyo yazonzi kwanzi musi wa 30 June uyo zvichaitoita kuti pamwe vadzinge vamwe vanhu mabasa kuti vaseze mari inozokwanisa kubhadhara zvikwereti izvozvo. Asi padanho ratiri rino noupfumi hwenyika handione kuti tine mutambara kedu wekuti tikwanise kudzinga vamwe vanhu mabasa kuti tiware mari dzakaita saidzodzo isu.
Asi kahurumende ikashaya mari dzemutero idzi Dr. Masocha, iyo inozokwanisawo kushanda sei?
Hurumende zvainofanira kuita ndezvokuti inofanira kugadzirisa kuvhara maburi agara anobuda nemari achidonha nemari muhomwe yavo, nokuti tinoona sokuti ino vanenge vachitambisa dzimwe mari nokutenga motikari after mota dzekuti vazotengera vapi vehurumende, vazotengera madzishe, vazotengera zvino. Saka mawanira ndinoona kuti hurumende ingaita mari one ndiwayo kuti vakwanise kuvhara maburi anobudawo dzine dzimwe mari dzaasingafaniri kuenda ikoko. Number two ndokuti kana tikatsigira makambani edu iwaya achoda kuti atibhadhare tax ane zvikwereti aya, tikamapa rutsigiro anozokwanisa kuvhura mamwe mabasa kuvanhu. Makambani iwayo akawanisa vanhu mabasa, zvinozoita kuti vanhu ivavo vanowana mabasa vabhadhare chii? Vabhadhare mitero kuhurumende yemari yavanohora iyoyo inonzi income tax. Iyei hurumende inokwanisa kupfuurira mberi, asi hurumendewo kuti ikwanisewo kubudirira, you know, kuita mabasa ayo ngaitewo ikwanisewo kusungirira bhandi rawo chaizvo, nokuti hapanawo nemari yacho, vanhu havana hurumende hainawo mari. Saka hapana unofanira kurarama achipfuura nyemba nomusana, iyo nyika isina mari. Saka hurumende ngaizvisungevo sekuzvisunga kuri kuita ruzhinji rweZimbabwe.
Asi pane mumwe muenzaniso wenyika here, Dr. Masocha, iri kuita zvamuri kutaura izvozvo zvekuti hurumende imbokanganwirawo ivo vemabhizimisi ava nyaya dzemitero idzi kuti vakwanise kunge vachikudza mabasa kuti vanhu vawanewo ivo mabasa acho?
Dziriko nyika dzizhinji dzinoita saizvo. Tinotarisa isu zvakaitwa neAmerica pakutanga kwegore apa, kuti vakabva vadzasa mutero chaizvo wava mabhizinesi ava, nokubva vawana mari yakawanda vamabhizinesi ava, mabasa adi avhurika kumakambani iwawo. Makambani iwawo futi mamwe acho akaregererwa teksi dzodzo, akadzasirwa teksi dzodzo, akabva apa vashandi vacho bonus. Vavasina kumbopuwa mabonus makore akawanda. Ikoko kusimbisa homwe dzavanhu ndo vanozoenda muzvitoro vondotenga muzvitoro, vozoenda kunana mbare vondotenga nemari idzodzo. Saka mukaona zvinoitwa nenyika yeAmerica ichiita izvozvo kukangamwira mateksi aya makambani mahombe, isu ngatizamewo kunangana negwara iroro, nokuti gwara rinoita kuti upfumi hwenyika kubve hwasununguka kana vanhu vachizohaiwa kumabasa.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDevry University kuOhio, Dr. Elliot Masocha vari parunare kuOhio muno muAmerica. Sangano rinoongorora zvinofungwa nevanhu muAfrica reAfrobarometer rabuditsa zvarinoti rakawana muongororo yarakaita muZimbabwe apo raitsvaka zvinofungwa nevanhu pamusoro pemauto emunyika. Zvimwe zvezvavanoti vakawana muongororo iyi zvinosanganisa kuti vanhu vaviri pavatatu vanovimba nemauto avo. Afrobarometer inotizve vanhu vatatu pavana vanoti havana kusununguka kushora mauto, uye inotizve vanhu vakuru vashanu mugumi muZimbabwe vanoti mauto anoita basa ravo nemazvo uye vanoakudza. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuChamembe kuAfrica vaDewa Mavhinga vanoti zviri kutaurwa neAfrobarometer hazvina chokwadi, nekuti manyorerwo anoitwa mibvunzo anogona kukanganisa minduro, uye vanotiwo vanhu havataure pamusoro pemauto vakasununguka. Tanonoka Wande weStudio 7 aita hurukuro navaMavhinga kuti tinzwe mafungiro avo.
Ndine dambudziko guru neongororo iyoyo, nekuti haibuditsi pachena mamiriro ezvinhu muZimbabwe, nekuti hazvinzwisisiki kuti kana zvichinzi vanhu vanovimba nemauto zvinomborevei, nekuti tinoziva isu kuti panguva dzapfuura, makore apfuura kubvira kuna 2008 mauto ndo ange ari pamberi pekukonzera mhirizhonga, kumbunyikidza vanhu, kurova vanhu nekuvamanikidza pane zvenyaya dzezvekuvhota. Pakazoitwa imwe yainzi Operation Wavhotera Papi, tichibvapo kumangoda kwamarange uko kuchiyadzwa, zvakare aiva mauto akakonzera bohwa ikoko. Saka ini handitonzwisisiwo kuti kana zvichinzi vanhu vari kuti vanovimba nemauto zvinomborevei, uyezve kana vachinzi havadi kutongwa neutongi hwechiuto asi vanovimba nemauto hazvina shumo kwandiri.
Kuimba kunoitwa nevanhu uku kuimba namauto chaizvo chaizvo here, kana kuti kungove kufara kuti vakabisa vamukabe pautongi?
Ini ndinoona kuti hakungavi kuvimba nemauto zvachose chose, asi ndinoona kuti pane kusanzwisisa kwakaitwa pakubvunzwa kwemubvunzo. Pane zvinhu zviviri chingapo ndechekuti kana munhu akabvunzwa kunzi pamaonero enyu munofunga kuti Mauto eZimbabwe vanhu vangagona here basa kana kudzivirira, munhu anongoda kuti hongu, asi zvisingarevi kuti pane kuvimba nemauto kunenge kuripo. Saka inini ndinoti mhinduro dzakapiwa dzakabva pamibvunzo yakakanganiswa isiri pakumira zvakanaka Dr. KT ne chiono chatinacho nemhinduro dzisiri kunzwisisika dziripo ino.
Chimwe zvechiripo, gwaro iri rinoti pane vanhu vazhinji vanotya kushora Mauto. Munofunga kuti chii chavanoona vana?
Ndiyo nyaya iripo yekuti vanhu vanotya nekuziva maitiro emauto, nekuziva kuti kazhinji zhinji kana pava kutaurwa nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu, kana patinge papinda Mauto panenge potyisa Mauto, vanhu vari kuzivikanwa nenyaya yekusachengetedza kana kuremekedza kodzero. Tinoona isusu pamakore esapfuura kuti pese paipindira Mauto paizopedzisira vanhu varohwa, vamhanyiswa, vaitwa zvinhuinga. Tikada kudzokera kunyaya kumakore ana 1998 vanhu pavakataridzira muZimbabwe muHarare panyaya dzezvechikafu, pakatounzwa Mauto kunzi vanhu vadzingirirwe mudzimba dzavo kuna mabhuku uko, vamwe vazhinji vachirohwa. Saka ndozvoita kuti vanhu vatye kuchoropodza kana kutaura zviri pachina panyaya dzemauto. Uyezve pamaonero angu ngationei kuti tsvagurudzo yakaitwa neAfrobarometer, ngaticherechedzei kuti vanoti ivo vakaita tsvagurudzo iyi Mauto asati atora nyika zvakaitika muna November mwedzi wambudzi gore rakapera. Saka iko zvino zvinhu zvinenge zvasiyana, zvinoreva kuti paitoda kuti paitwezve tsvakurudzo patsva kuti Mauto zvaakatora vanhu vane kuono chiono chipi nenguva yapanduka iripo iko zvino.
Saka gwaro rabudiswa neAfrobarometer iri hamunyatsokuvimba naro?
Handioni kuti igwaro rine basa zvachose, nekuti rakapindirwa nekufamba kwenguva, nekuti tsvagudzo yakaitwa Mauto asati atora nyika nechisimba zvavakaita mwedzi wambudzi gore rakapera ndochekutanga. Chepiri ndechekuti ndinoona kuti zvichida mibvunzo yaitanga yaumbwa muchirungu yozosandurwa kupinda muchishona kana kuti mune rumwe rurimi rwamai kana chingava chindevele, zvovhiringidza nzwisiso. Panoda kuti pajekeswe chaizvo chaizvo kuti ndezvipi zvinodiwa, uyezve nepatiri iko zvino pekuti Mauto akatora nyika nechisimba ndezvipi zviripo, ngapabvunzwezve vanhu kwete kumira nezvakabuda mugwaro reAfrobarometer zvakatopfuura nenguva yazvo.
Mukuru weHuman Rights kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavinga vari parunhare muJohannesburg, South Africa, naTanonoka Wande weStudio 7. Iko zvino tochimbokupai nhau muchidimbu. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa neZuro vakaudza vatori venhau kuRwanda kumucheto wemusangano weAfrican Union kuti havasi kushayiswa hope nemashoko ari kutaurwa nevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ekuti vakabvuta masimba vachishandisa Mauto. VaMugabe vakaudza vatori venhau kuti nyaya iyi ikasagadziriswa nekutaurirana vachashanda nevanopikisa musarudzo dzegore rino. Asi vaMnangagwa vakati vaMugabe semunhu ane makore makumi mapfumbamwe nemana vakwegura zvekuti vave kukanganwa zvimwe zvinhu zvavanenge vachitaura. Asi vakati havo vanongoremekedzawo vaMugabe semunhu mutema wekutanga akatanga kutungamira Zimbabwe yakasununguka. VaMnangagwa vakatiwo kunyange hazvo vaMugabe vainge vati vanogona kuvhotera vanopikisa, vakabvunzwa zvakare vanenge voti vanovhotera vaMnangagwa semunhu akwegura. VaMugabe vanonzi nevamwe vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vari kutsigira bato rinopikisa reNational Patriotic Front riri kutungamirwa navaAmbrose Mutiniri pari zvino. Mune zvimwe zviri munhau, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa neZuro vakaregerera vasungwa vanosvika zviuru zvitatu kuedza kutapudza uwandu hwevanhu vari mumajeri. Majeri anonzi ane vanhu vanosvika zviuru makumi maviri asi achikwanisa kuchengeta vanhu zviuru gumi nezvinomwe chete. Vari kuregererwa vanosanganisira madzimai ose kunze kweakatongerwa rufu nekugara mujeri kweupenyu hwavo hwose, vana vadiki vose vane makore anosvika gumi nemasere zvichidzika zvisinei nemhosva dzavakapara, vasungwa vakatongerwa kugara mujeri kwemwedzi makumi matatu nematanhatu asi vagara mujeri kwemwedzi mipfumbamwe. Vanhu vari kurwara zvekuti vanokwanisa kupira mujeri vari kuregererwawo kana vauya netsamba kubva kuna ana chiremba. Vasungwa vari kumajeri anonzi Open Prison vari kuregererwawo. Vamwe vari kuregererwa ndevaye vane makore makumi matanhatu uye vagara mujeri kwemwedzi inodarika makumi maviri. Vamwewo vari kuregererwa ndevaya vakaba mombe uye varume vakatongerwa kugara mujeri kweupenyu hwavo hwose musi wa28 kukadzi 1988 uye madzimai akapuwa chirango chimwe chetecho musi wa1zvita 2010. Vanhu vose vainge vatongerwa rufu vagara mujeri kwemakore gumi vanzi vave kutongerwa kugara mujeri kweupenyu hwavo hwose. Vakaremara vose vacharegererwa. Nyangwe hazvo vakawanda vari kuregererwa, kune vamwe vanzi vasaregererwe nemutungamiri wenyika vanosanganisira vakamboregererwa vakaparazve mhosva uye vakatiza mujeri vasati vabatwa. Vamwe vanzi vasaregererwe ndevaya vakabata chibharo kuponda nekuda kupidigura hurumende nekuba dzimotokari dzevamwe. Mutongi wedare repamusoro reHigh Court amai Mary Zimba Dube vakapa mutongo wekuti gurukota rezvekudzivirirwa kwemukati menyika, mukuru wemapurisa uye muchuchisi mukuru wehurumende vape murwiri wekodzero dzevanhu muzvare Cynthia Manjoro mari yemuripo inosvika zviuru gumi nezvinomwe mushure mekunge vamusunga vachimupomera mhosva yenhema yekuti ainge aine chekuita nekurayiwa kwemupurisa vapetros Mutedza muHarare muna 2011. Muzvare Manjoro aimirirwa nemagweta vaJeremiah Bhamu uye muzvare Fiona Ilif vesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights. Idzi ndidzo nhau dzedu dzanhasi muchidimbu. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU raramba mashoko ekuti riri kutsigira muzvare Tokozani Kupe semutungamiri anofanira kubata matomu kusvika MDCT yazosarudza mutungamiri anofanira kutora chigaro chakasiwa naMushakabvu Morgan Tsvangirai avo vaitungamira bato iri. Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti sangano ravo harinei nechekuita nemashoko anonzi akataurwa nemunhu anonzi Tando Ndlovu pamusangano wakaitwa Mbulawayo uyo akabuda panhepfenyuro yeStudio 7 munhau dzeIsindebele achiti aimirira ZCTU achitizve sangano iri riri kutsigira muzvare Kupe mumakakatanwa ari MDCT. VaMoyo vanoti kunyangwe hazvo sangano ravo riine chekuita nekuumbwa kwebato reMDC havapindiri mukusarudzwa kwevatungamiri vebato iri sezvo iri riri basa revatsigiri vebato iri chete. VaMoyo vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti sangano ravo riri kushushikana zvikuru nezviri kuitika muMDCT vachiti vakazvipira kuyananisa vatungamiri vari kunetsana ava kana vakapiwa mukana.
Taura tichiedza kukorekta nhau dzakabuda parurimi rechindehere kana tisina kukanganisa zvakabva kuVOA kuti pane munhu anodi ndiTando Ndlovu akaatenda musangano kuBulawayo nemamwe maNGOs vakaratidza support kuna Kupe. Saka takazokorekta kuti hatina munhu akadaro anonzi Ndando Ndlovu. According nebumbiro remutemo weZimbabwe Congress of Trade Unions, vanhu vane kodzero rekutaura vakamirira musangano ndiSecretary General naPresident. Saka ndizvo zvakaedza kuti tikorekte. Nekuti panyaya yematongerwo enyika, mapolitical parties ane mamembers avo, ane mastructures avo, ndivo vanodecida kuti nguva nenguva ndiani anotungamira.
Asiwo imi sesangano rakabatana neMDC mukuumbwa kwesangano reMDC munotiwo nezviri kuitika mubato irori?
Iyo zvino zvatiri kuverenga hazvisi kutifadza kuti kune kukakavadzana panyaya yekuti ndiani anofanira kuva achitora kune akatisiya vaMorgan Tsvangirai. Tange tine tarisiro kuti pati ine nzira yekupedza nyaya dzakadaro, ende tine shuwiro chekuti inyaya ichapedzwa nerunyararo kusina kukanganisa programu yavo, sezvo iyo zvino vari kutarisira maelections.
Saka imiwo pane zvati zvaitwa here kuti munge muchiedzawo kugadzirisa makakatanwa ari muMDCT?
Isisu we have reached out, tingati takwanisa nepatinokwanisa kutaura navo vese kuti hamuna ine nzira here yekuti mupedze nyaya iyi. Asi hatina kuita zvokuita tizvite dare. Asi takazviisa, we offered ourselves kuti kana muchifungidzira kuti tinogona kukubatsirai, tiripo. Saka shoko rakatoenda kuvese kuti hamugoni here kugara pasi muwirirane. Zviri kwavari iyo zvino kuti vanoipedza here nyaya iyoyo. Kana isina, tinenge taedza patinokwanisa. Takambozviita izvo na 2005 vana Westman pavakabuda, takamboedza kuvatsira. Asi pane time yokuti unoedza zvoramba, unenge waedza zvako. Vanhu kana vatadza kunzwisisa, vanenge vatadza kunzwisisa zvaunenge wataura.
Avo vanga vari munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu, uye na 7 PM mazuva ose. Munotibata pa 909 AM uye pa 4930-13860-15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na 8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 PM uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mukuru wemapurisa ekuTexas, America, vaBrian Manley, vanoti Mark Condit, uyo anofungidzirwa kuti aitea mabhambo akauraya vanhu vaviri nekuwadza vamwe, anonzi akasiya azvitora mazwi ake panharembozha yake achitsanangura kuti sei aitea mabhambo achiuraya vanhu. Conduit anotaura nezvekunetseka kwaaita muupenyu hwake zvakabva kuti agume atseya mabhambo matanhatu. Mapurisa ari kutyira kuti panogona kunge paine mamwe mabhambo aakasiya mushure mekunge azviuraya nekuputisa bhambo mumotokari make apo ainge oda kusungwa nemapurisa. Mushure mekupamba vana vechikoro zana negumi, chikwata chinopfurikidza mwero chekuNigeria cheBoko Haram chinonzi chavasunungura. Izvi zvatambirwa nemufaro nevabereki vevana ava. Zvinonzi hapana mari yemurupo yapiwa kuchikwata ichi, icho chakapandukira hurumende. Sangano rehiu Zimbabwe Trust raburitsa gwaro rekurumbidza basa rakaitwa necommission inoona nezvirunyararo nekuregererana yeNational Peace and Reconciliation mukuita misangano ichitenderera nenyika yese ichikurukura nevanhu. Izvi zvakaitwa kubva musi wa 19 kukadzi kusvika musi wa 3 kurume. Chinangwa chemisangano iyi chaive chekudzidzisa vanhu basa ravo kuti vanhu vanzwisise nezvebasa recommission iyi nemashandiro aichaita kudzidzisawo vanhu nezvekuregererana nekupodza maronda. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata muzvare Stavile Dewa, vanhu vamukuru wekuronga mabasa musangano reHeal Zimbabwe Trust, kuti tinzwe zvizhinji.
National Peace and Reconciliation Commission yakafamba maprovinces ese ari 10 ichiita musangano wekusangana nevanhu vagari vemuZimbabwe for the first time kubvira pavakatanga basa. Misangano iyi yakatanga kubvira musi wa 19 February kusvika musi wa 3 March. Vakatendera maprovinces ese muZimbabwe vachisangana nevanhu kunyanya vanhu vakamboshungurudzwa kodzero dzavo makore ese apfuura. Chinangwa chekutanga chakaitwa mameetings aya neNPRS ange rengoti vasangane nevanhu vava vanofungwa kuti vachazoshanda navo vachienda mberi vachivazivisa nezvekuti NPRS yakushanda uyezve kuti basa reNPRC richange ririrei. Uyezve pamusangano iyoyo vaida kunzwa pfungwa dzevanhu kuti ndezvipi zvinhu zvavanofanira kutungamidza mberi pabasa pavo inonzi pachirungu mastrategic priority areas. Uyezve ndeyekuzotarisa kuti munzvimbo dzacho dzavari kuzoshandira ndezvipi zvakanyanya kukoshera vanhu palocal levels zvichienda kumusoro zvavanofanira kutarisira.
Imimi wose Heal Zimbabwe Trust zvamakazobudawo nazvo mumisangano yose yanga ichiitwai ndezvekutiwo kudii?
Heal Zimbabwe, macommunity peace structures atinoshanda nawo kunyanya maruwa akaona zvakakodzera kuti NPRC chikuru chikuru iforme inonzi early warning and early response mechanism. Izvo zvinoreva kuti ngavaise masystems anoita kuti vakwanise kutambira nyaya dzemhirizhonga dzinobva munzvimbo dzakasiyana-siyana dzisati dzasvika pekuti vanhu varovana vakuvadzana vaurayana anonzi maearly detection of areas of potential conflict. Vanhu vakwanise kuti kana vakaona pari kutukana vanhu vachinetsana especially zvine chekuita nematongerwo enyika vakurumidze kuripota kuNPRC. NPRC yoyopindira ichiisa mamajors anoita kuti zvinhu zvigadziriswe nekukurumidza nekugadzirisa mabopoto anenge ari macommunities so that vanhu vasasvike pakurovana nekukwadzana nekuurayana especially zvine chekuita nematongerwo enyika.
Nyika yeZimbabwe yotarisira kuti zvii zvinofanira kuti zvizoitwa tichienda kumberi?
Isusu yeZimbabwe tinongotarisira kuti NPRC ichakwanisawo kutora zvinhu zvaikapuwa nevanhu sezvazviri vokwanisawo kuzvishandisawo nemazvo pane kuti vangoenda kumacommunities vachinoudzwa zvichemo zvevanhu voya vachizvisa paside. Tinongotiwo seNPRC tinongotiwo kuti izokwanisa kushanda zvakanaka ingori nyaya yepolitical will kubvira vari NPRC macho kubva vari kuhurumende vakatadzirwa nevakatadza vacho vanhu vakwanise kutora chirongwa ichi seriously chikwanise kuuyisa healing, reconciliation nepeace munyika yedu yeZimbabwe nekuti kana pasina runyararo hapana budiriro muZimbabwe.
Avo vanga vari muzvare Stabile Dewa veHeal Zimbabwe Trust vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Munhau dzemitambo, Zimbabwe neZuro yakaburitswa mumakwikwi enyika ina kana kuti 4 Nation Invitational Tournament mushure mekuita mangange 2-2 neZambia ndokuzodyiwa 5-4 mumapenalties kuLevi Mwanawasa Stadium kuNdola kuZambia neZuro Manheru. Mune mumwe mutambo, South Africa yakaita mangange 1-1 neAngola ndokuzokunda mumapenalties. South Africa yave kusangana mafinals neZambia uko Zimbabwe ichitamba neAngola kuti dzione kuti ndiana achapedza ari pachidano chechitatu. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Hurumende yowedzera mazuva ekuti vanhu vane zvikwereti zvemitero kuZimra vange vazvibhadhara. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi anokonekai nemufaro achiti muswere zvakanaka. Ndini Blessing Zulu ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.